Jonathan Banda ndogara kuHaboroni ndinomesejanayo kuvana veZimbabwe vese ndotenda nerunyararo rwamakaita pakubvisa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo ane ndotendawo vese vakaita zvese zvakanaka pamberi pedu ndokumbirawo kumhoresa mutoma wangu nemhuri yake kuchinoi anonzi Golden Banda nemukadzi wake ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzose ambuya vangu natezvara vangu vari kwachikwaka tigoisawo meseji kune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu ndiri takatarisira kuti tinotarisira chenji totarisira kuona zvisikosii tatisa kuona hunyani pao penipepa tatisa kuona makambani makuru emuZimbabwe achivhurwa tuzi once led that intelligent organization emuZimbabwe so we are looking forward toona intelligence dzenyu dzichishanda nevana vese vezimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamutibatane pamwe chete tigoita chinhu mochete chinobudisa kuitira vana vedu mangwana amen
ya indotwa Robert Mtebe nyika ndirogara kubudiro 4 ndokwandiri kutaura kunoku but horidhe yatina ndokurudzira yangu ndeyekungoti vanhu tongotamba horidhe mune zvakanaka ihoridhe yekungotiwo tinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati memugwagwa mukutiba kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa mukuhamba wahomu tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovafarisa zvekungoti makadi zvenyu muriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndongovafarisa izvo zvakare nevari mugwagwa vari kufamba munzendo vari south africa hama dzangu ndongodzifarisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo panguva dzinoi
ndiri Alma Mapfumo Sigauke ndiri kufona ndiri kuLewis Stafford South Africa ndiri kufara neholiday yatiri pairi kuti takambozorora kuenda kubasa ndine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara vachindibikira maresipi avo avanokwanisa vachindipa masurprises tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa vachibika tichidya ndichivabikirawo maresipi andinoziva vanhu vanofarira tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka holiday yese panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters masista anogara achifara tiri pamwe ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro ndinotarisira kuti zvicharamba zvichienda zvakadaro ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha vananozi vananozi Lilo vananotando vananonweva vanatula nanasekuru Ivanzi ikoko ndinoti nakirwai asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees nokuti hatidi kuzoonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana aiwa farai nesu tiri kufara tirangarirani neminyengetero nesu tinenge tichinamata tichitenda mwari vatipfumbudze mugore ra2017 tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018 takatarisira zvidhafudhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double ndo zvatinotarisira aiwa muve nenguva yakanaka
maita zvikuru nekutibata kuno nditangai Mapfumo ndiri kubotswana kuGaborone ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemazimbabwens nguva yakanaka takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka tinotenda zvikuru nenguva yose and all hard working zimbabwens wish you the best thank you very much have a merry christmas and happy new year bye
tinokugamuchirai vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas ndotwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth tingori musizeni yedu yeChristmas tiri kufara tirongova nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwamwari tichingotenda mwari negore ranga tinaro iro ranga riri gore rakanaka zvikuru of course vamwe you might have not had the best year but tinongotenda mwari chiti next year will be a better year kunyanya ndichada kungotenda shamwari hama nekutinamatira nekuva vanesu uyezve changoencourage vanhu vezimbabwe kuti rambai makashinga nguva ino ya tiri nguva ye Christmas zvakawanda zvinoitika vanofamba mumugwagwa musanyanye kudriver makamwa doro but kuva to avoid drink and driving chingoku encourage ichiti rambai muchita zvakanaka endai kumachurch sanganai nemhuri dzenyu farai rema presence let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu and kune avo who are not with their families tinongoku encourage ai kuti just look for vanhu vamunoenda kunoona shamwari uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko mogara moona ukuru hwamwari and tichangokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu anotiitira zvakanaka nguva dzose tichangoku encourage vana veZimbabwe uyezve even tichipinda mugore rakanaka ngatipinde tine mufaro tine tarisiro tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka and richava gore rakanaka tichingoramba tichiona ukuru hwamwari mukati medu so ndinongoku encourage ai tinokutendai nenguva yenyu yekutiteerera paredhiyo yedu inoi tichingoti mwari aramba achikuitirai zvakanaka ende muropafadzwe muve nezororo rakanaka sevana veZimbabwe thank you.